zvinoona nezvekupararira kwezvipukanana zvinofamba zvichidya zvirimwa nezvimwe kana kuti Migratory Pest and Biosecurity Control Department mubazi rezvekurima rinoti makonye erudzi rweAfrican Armyworm neFall Armyworm aonekwa mumatunhu makuru mana anoti Mashonaland Central, Mashonaland West, Mashonaland East neMidlands. Mumwe murimi wekutsinon kwaZimba murinhu reMashonaland West vagari kaIsakala vakaparadzirwa munda wavo unosvika mahekitare mashanu vanoti vakatozopiwa mushonga wekurwisana nemakonye aya nehurumende izvo zvakamisa kuparadzirwa munda wavo.
Munda wangu zvishuwa dai wakapera kutoparadzwa nemakonye chaiko. Dai pasina mushonga yandakazopiwawo neAgritech ndovakatozotibatsira asi chibage chachapera nemakonye.
Mumwe murimi anoti akasangana nedambudziko makonye aya ndava Gladmore Mukondiwa vekuGlendale kuMashonaland Central. Vamukondiwa vanoti vakadyirwa mahekitare matanhatu. Vamukondiwa vanoti mushonga wehurumende wakanonoka kuuya zvekuti vakafanotenga vega asi waidhura zvekusvika madhora ekuAmerica 12 parita rimwe chete. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu reMashonaland West amai Evelyn Ndoro vanobvuma kuti makonye atekeshera mudunhu ravo munzvimbo dzinoti Sanyati, Zvimba, Makonde neChegutu uye vari kuramba vachitambira mashoko ekuvazivisa nezvedzimwe nzvimbo dziri kuwanika makonye aya.
SeMashonaland West pari zvino taita maoutbreak. Sanyati ndo vakatanga kusika outbreak yavo. Kunzvimbo yeSanyati kunino zvizopinda nemaresettlements au maold resettlements ndotoko takatanga kuona maoutbreaks. Takawana zvakare maoutbreaks akaripotwa kubva kuarea yeTrizoni kuZvimba district. Tine mamwe aripo akaripotwa kubva Mizuru naMarumuzuru ari paarea yeLions Den.
Amai Ndoro vanoti vanotarisira kuwanda kwemakonye sezvo mvura yambomira kunaya asi vanoti kana mvura ichinaya makonye aya anourayiwa nemvura asi kana kwave nezuva mazai emakonye anokurumidza kuchochonya uye makonye anokura nekukurumidza.
Especially ikozvotoona kuti anogona kuti wandei notikazuva taakubuda saka anogona kuti uwedzerei maoutbreaks edu.
Vakapanobata chigaro chemukuru anoona nezvezvipukanana zvinodya zvirimwa kana kuti acting director for migratory pest control vashingirirai Nyamutukwa vanobvuma kuti vari kuziviswa nenzvimbo dzakawanda munyika dziri kuwanikwa makonye ari kudya chibage nezvimwe zvirimwa. Vanyamutukwa vanoti kusvika pari zvino varimi vanosvika 234 kana kuti 234 vadyirwa minda yavo nemakonye eAfrican Armyworm uye vari kupa varimi ava mishonga yekuuraya makonye pachena. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria vanokurudzira varimi kuti vatarise makonye zvakanaka muminda yavo munguva ino mvura yambomira kana kuti scouting.
Vanhu vari kuwana mukana wokuti vachipinda muminda but semurimi varimi vanoziva kuti nguva dzakadai ndidzo nguva dzekutarisa kuti hapana here zvimwe zvingada kukanganisa chirimwa chedu kupinda mumunda kuita yatinoti scouting.
Makonye rudzi rweAfrican Armyworm anofamba akawanda achidya mashizha echibage, zviyo, mhunga neuswa uye ane ruvara rutema pamusana sekutaura kwavanyamutukwa.
Tikatarisa makonye African Armyworm anogona kufamba akawanda. Kana zvibage zvedu zvichiri zvidiki tinogona kusarirwa tisina chinhu mumunda nekuti mashizha anodya ari pachena haana hunhu hwekuwanda mukati memoyo kana anokura sezvinoita makonye eFall Armyworm.
Vanyamutukwa vanoti varimi vanofanirwa kutarisa makonye muminda mavo zuva rega rega uye kuti vazivise vanamudhumeni vari pedyo navo kana vaona makonye muminda mavo. Kusvika pari zvino makonye anonzi aparadza mahekitare 164 kana kuti 164 hectares dzechibage nemahekitare 57 kana kuti 58 hectares emapfunde pamwe nemahekitare 32 kana kuti 32 hectares euswa. Makonye anonzi anokwanisa kuurayiwa nyore nevarimi kana vakashandisa mushonga unonzi Kabari. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.